Vechidiki ava zvikuru vanogara vega nevamwe vane vabereki vari kunze kwenyika ndivo vanonzi vari kuita mabira aya muchivande. Vechidiki ava vanobvisa mari pamunhu ega ega yekutenga doro nezvimwe zvinodhaka zvekuzoshandisa pamutambo uyu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevechidiki vanoita mabira aya sezvo vasingadi kuzivikanwa. Asi mumwe musikana anogara kuHighfield muHarare, Fadzai Gwatinyanya, anorondedzera zvinoitika kumabira evechidiki aya.
Pane zvandakambonzwawo mutambo kana kuti chirongwa chinoitwa nevechidiki vanenge vachinyanya kuita bonde and zvisina kubvunzana kuti sei wazoitana uyu kana kuti sei wazodai so o. Zvinenge zvichiitwa pajekerere and kunenge kuchiitwa zvinhu zvakangosiyana siyana sekumwa doro nekushandisa madrugs nekuputa zvimwe zvavanoti shisha zvimwe zvavanoti mbanje.
Wechidiki anoshanda nesangano reAIDS Counseling Trust, Decent Moyo, anoti kune matambudziko mazhinji anogona kuwira vechidiki vari kuenda kumitambo yakadai.
Problem yatinayo madrug abuse ndokwazviri kutangira vasangane zvavanenge vachiita zvezvese kuita nemadrugs asingatobvumirwe nemutemo, madrugs akafanana nanaguka, ana cocaine. Ende takatarisa nyaya iyi zvakare, vana vari panjodzi zvakanyanyisa kutapurirana utachiona HIV and AIDS nekuti kana vasangana zvakadai vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa bhoza panenge pasina nguva yekuti vambopfeka butiro kana kuti vatore zvinodzivirira.
Kune vamwe vanoti zvose zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nevabereki vasiri kuchengetedza vana vavo. Asi mumwe mubereki anogara munzvimbo yeChuru, vaShame Kanguni, vanoti vabereki havana mhosva panyaya iyi vachipomerawo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Aini ndonangu sekuti vabereki vari right they are trying their best kuti vasupporte nekusevha vana vavo. But problem ndeye poverty. Munyika mune hurombo. Saka mwana akungobvuma kuitiswa zvese zvese as long waasangana naye anenge aine mari. But urombo wakapera munyika, mwana achitengerwa chikafu, aine zvekudya zvakakwana pamba, hana nguva yekuenda kunoita zvese zvipoza zvoti zvangu zvakarongeka.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Mishek Ruwende, vanoti vechidiki vanofanira kungwarira zvirwere zvinogona kutapuriranwa kumavhuzu pati uku.
Vanozopesera vachidiki vasingasagoni kugara vasingane zvinodhaka kana kupota zvinodhaka yatinoti addiction pachirungu. Ndochekutanga chechipiri, zvinoita kuti vange vachiita zvinhu zvavasingakwanisi kuita kana vasina kunwa zvinodhaka. Zvakafanana nekurara wese pabonde vasina kuzvidzivirira. Zvinova zvinozovaisa panjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana. Kwete zvirwere zvakasiyana-siyana chete, asi zvinovaisa futi panjodzi yekubatira pamuviri pavasina kugadzirira. Kana vabatira pamuviri pasina kugadzirira, wozonge vakutsvaga dzimwe nzira dzekuda kubvisa pamuviri apa zvisiri pamutemo zvinovaisa upenyu hwavo zvakare panjodzi.
Anotungamira zvirongwa nekuburitswa kwemashoko kusangano rinoshanda nevechidiki Restudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team muzvare Isabella Michael vanoti ijana remunhu wese kupedza dambudziko ratarisana nevechidiki iri.
Tinokurudzira kuti maNGOs ese vanoshanda nevana vechidiki, chero kuzvikoro kwavanenge vari, chero kudzimba, ngatipei vana ruzivo. Tingagona kuda kuvavharira kana kuda kuzovapa mapunishment pekupedzisira nekuti vazoita zvisina kunaka, asi hapana chatinenge tagona. Prevention is better than cure, vanodaro nechirungu.
Mashoko aya atsinhirwa nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tiri kuita toti awareness campaign, tiri kushanda pamwe chete nevezvikoro. Tiri kutoda kuti vabereki vabatane nesu kuti kuti tisarambe tichiwana nyaya idzodzo idzo. Vari kuita mavhuzu pati kana kuti hamuri kuti masex pata, mutemo unoranga vanhu vakadaro nevari kupa dzimba dzacho idzodzo kana nzvimbo dzacho.
Sondo rapera, mapurisa akasunga vamwe vadzidzi vepachikoro chedzidzo yepasi vakanga vaungana munzvimbo yedziva rasekwa muHarare kuti vaite mutambo uyu. Dzimwewo nyanzvi dzinorwira kodzero dzevana dzinoti vabereki vemazuva ano havachisina nguva nevana vavo zvinozoita kuti vatadze kuona misikanzwa yakaita semavhuzu parties aya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.